A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 31st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges in getting passports in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter-wave frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport issues in Zimbabwe.
The government says there is no special paper for printing passports. It says the paper is expected to be available mid-August this year, while some Zimbabweans living in different countries are facing challenges in working without passports. Some have lost their jobs after failing to renew the passports.
Other Zimbabweans have been deported after failing to renew their documents. Some people who have applied for new passports and those wishing to renew their documents, expiring documents, have been told to check them back in 2022.
A special paper used to make passports has to be imported, but indications are that Zimbabwe is facing serious shortages of foreign currency.
Tell us what you're thinking about this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a text message at this WhatsApp number, 202-465-0318. And remember that we are on Twitter, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So if you want to send us messages, you can send us on those platforms. Yeah, Jonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, ndodawuthi.
Hayi, kancane mfowethu, sibona lokhu ukuthi ama passport atholakali phela.
Yeah, ikanga expire.
Expire.
Unombumira.
Yeah.
Asi zviri kunzi panouya August mwedzi uri kuya. Mapepa anenge asvika.
So, but in Vera Jonga, what are you?
Well, from our source, he said that the government is expecting the special paper mid-August. He says it's, it takes 4 to 6 weeks. And then that's the first batch of the special paper and ink. And we don't know when that first batch comes, whether they will start printing or they have to wait for batch two, the second batch, and then they start printing. And the source said, at the moment, nothing is being done.
Lingabuya ke sokugqasa ukudindwa ke ama passport abantu abanengi abahlala emazweni achiyeneyo lalabo abahlala kwele Zimbabwe bathi sebehambe bachicha baze bathi ya ngoba kwenzakala ama passport vele kawadindeki nxa ukuthi akula phepha leli. So sifuna ukuzwa lapho khona wena khona ngapho ukuthi ipassport yakho imenjani nxa uhlala elizweni elithize bakuvumela yini ukuthi usebenze ipassport yakho siyexpire kumbe hatch. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu. Siyabona ukuthi sibili kulabanye abantu abathi sebexoxwa le mazweni achiyeneyo ngoba ama passport abo saya expire kunjalo ke mfowethu.
Ayiba ndizozo Gibbs mashoko auri kutaura ndiwawo chaiwo kuti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika inyaya yemapassport vari kuchema kuti dzikanga dza expire havasi kuzokwanisa kuti vange vachidzirenyuwa kana kuti vapiwe itsva kuitira vakwanise kuramba vachishanda nekugara munyika dzavanenge vari. Tanzwa kune vamwe vatataura nawo vari kunze kwenyika vari kuti vari kuita dambudziko kuti vange vachirenyuwa mapassport iwayo zvakuita kuti varasikirwe nemabasa vamwe vachidipotwa vachiburiswa munyika dzavagere. Asi hurumende manzwiro ataita nevatataura nawo vane ruzivo nezviri kuitika mukati vari kuti mapepa anonzi akatengwa nehurumende pamwe neink tingati chikamu chekutanga chiri kutarisirwa kusvika pakati pemwedzi uno waya wanyamavhuvhu mid August pachinzi pari zvino hakuna zviri kudhindwa nokuti hakuna chiriko saka idambudziko vamwe vaenda vachinosiya mafomu avo vaiudzwa kuti vanozodzoka muna 2022 saka inguva hombe yekumirira uye ipapa kana mapepa akasvika muna August hazvirevi kuti mapepa vanogona kubva vangotanga kudhinda mapasipoti matsva vanogona kunge vaine backlog yavanotanga vambo clear saka mune muchitarisirawo kuti zvine zvichinonoka ndo dambudziko riripo Gibbs tinonzwa kuti tina vatino mambeu vanoshanda nezimbabwe exodus forum vari coordinator vari based muSouth Africa vati vanokwanisa kungopinda muchirongwa for 15 minutes only saka regai tingoti gaga navo vamambeu togamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much for joining us. May you tell us how the passport shortages or the passport problem is affecting Zimbabweans in South Africa?
Thank you very much for a very noble question. The answer to that will be that the shortages of passports or the inability of the government of Zimbabwe to print passports are very, very dangerous consequences in South Africa. Especially, you would know that the government of South Africa is currently finalizing, or as of this month or last month, they're finalizing the issuing of the permits. And these permits were normally known as the DZP, or the dispensation permits for Zimbabwe, who were given since 2010. So you would find that most of the people that have applied or that are using this particular permit, you've got their travel documents or their passports expiring soon or expired. And that has really caused a lot of anxiety among the Zimbabweans who are in that category. So to say in a nutshell, it's a very dangerous scenario. Most people are unable to go to their banks and do normal banking because of passports that have expired. And those that also have not been able to get their permits, they do not put permits in.
I think we are getting a bad line there.
Yes, there is a bad line. There's a bad connection between Washington and South Africa. I think we have lost Mr. Mambeu. We'll try to reconnect. Hello?
Hello, sir.
Okay, yeah. Phone yanga yambuti dzikire, you can continue.
Okay, so I've been mentioning that we had the Zimbabweans that are currently using the Zimbabwe dispensation permit that was offered by the South African government. But, you know, about 2,000 to 3,000 have not collected the results simply because the passports have expired. And if you have got an expired passport, you cannot get the permit stamped into your old passport. You would need a new passport to be able to get the permit put inside. And that's not all. We also have a group of Zimbabweans that were that were naturalized South Africa, but are still using Zimbabwean documents. They had not particularly chosen to obtain South African documents. And now they cannot travel home because the South African government is saying, we can allow you to get out, but for you to come in, you won't be able to. And some of this participated in the previous elections here in South Africa. But they were using, the Zimbabwean passport, they cannot go, they cannot be able to go in and come inside without a hassle. So there's quite a lot of challenges that have come about as a result of this passport printing problems in Zimbabwe.
What about in terms of jobs? If your passport expires, what happens?
Look, employers are very, very strict here because, you would be expected to have your papers in order. For example, if your passport is if your passport has expired, you are expected, under the law to have a valid documentation. It means that you are rendered invalid in terms of your documentation, so you can't continue to work. So it will be a matter of an understanding between the employer and the employee to say, does your employer want to understand you or they do not want to understand you, because they might be in a position to dismiss you. It is not all. Especially in South Africa, most of the Zimbabweans here, Using bank accounts, and they are using accounts that they are paying on credit. And once your passport expires again, then it becomes a problem. They want to try and say, it has expired now, we need to see how we can recover our money because we no longer trust that it will be available to make payments. And also to get new credit lines, like for most of the people, their passport will be expiring in the next 6 months, in the next 3 months, in the next 4 months. You cannot get a new credit line, you cannot get new banking facilities because your passport is expiring. And to make matters worse, those that have applied in Zimbabwe have not been given the new documents. So it leaves a lot of people in the quandary facing the risk of being deported.
Mm. Thank you so much. Mm-hmm. Please do stay on the line. Tinemtere Gibbs. Hello?
Hello, Magadi.
Takasimba, dear are now.
Yeah, Makundu, South Africa.
Makundu.
Yeah.
Okay, M-A-K-O-N-D-O. Hello, Vamakundo, mungaendo kure ne radio, kana kudzora volume ye radio yenyu, mungaendo kure ne radio yenyu.
All right.
Chichamunokurudzira kuti chingaitwa kuti murerutsirwe because vamwe last time vaitaura kuti dai hurumende yango kwanisa kuti vanhu kuma embassy kunyika dzavanenge vari vakwanisa kungotora mapassport ikoko vachibhadhara nemari dzaikoko nzira imwe nzira yekuti hurumende inogona kuunganidza nayo foreign currency.
Ichokwari ndozvakanaka izvozvo hurumende yaisimuka uchose izvozvo nokuti vanhu vapainga dzese dzimwe nyika dzacho dzine mari yakanaka zvikuru taiwana mari ichokwari izvozvo.
Thank you so much baba maita basa.
Ndinotenda.
Thank you. Gibbs, that's our first caller, Mr. Makondo, calling from South Africa. Is saying that the problem is the same with all the other callers and the guests we have here. He says that once your passport expires, usually you automatically lose your job. And in some instances, people get arrested and then they are deported.
Yeah, when we look at the live at Spanda, Ose Botswana, Ose Havron. So basically, the passport is why apply la. December. So I passport lay uti say charufo na kota bamchela uti amembichan. So bamchela ngote ukupa wankona lipe paleli special paper.
Yeah.
So still very paper.
We have another caller guiding us uti ndiani. Hey, Linjani Baba. Linjani Baba.
Yeah, Linjani Void. Injani pili ya kumvoid.
Hello,
Unjani Baba.
Baba Gabini.
Tiripo yetu magadi.
Tiripo.
Mwe munokuluma munotaura.
Ye ndinotaura.
Ndinotaura itinzwe.
Anuza inda kufonerwa zvakatatara nemi ndiani.
Right, kuno ku studio 7 tachitaura yedu nenyaya yedambudziko remapassport asi kana mamusina kugadzirira tinogona kuzongoti mupinde muchirongwa rimwe zuva nekutaona namba dzenyu. Ndofunga mambo onyora kuchirongwa chedu.
All right.
Saka mune zvekutaura here?
Ndakati agadzirira zvako.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much.
Alright.
Okay. So, Gibbs regai tingodzokera kuna vamambeu. Since vari kuda kuenda. Vamambeu neshona kuti mungoti de kuti zvinhu zvakamira sei mudambudziko remapassport nokuti tiri kunzwa vakawanda vari kuti ikaexpire. Wakutoziva kuti nebasa raexpire.
Ya ichoko adi chaizvo kana tika magarira tinenge takaita kunyika dzisiri dzokwedu passport inenge chifaranga iri valid kana isinge iri valid ndokuti ugone kufamba mukati me muma street up and down zvita zvauri kuita nekuenda kubasa zvazvinoita ndezvekuti kana uchivhura ingava account vanototarisa vobva vanyora pasi kuti passport ine expire musi wakati kana vachikuemploya kubasa vanotarisa vobva vanyora pasi kuti passport ine expire musi wakati so it is common cause kuti kana ichinge expire panofara kunge pachipiwa imwe nyuwani saka hurumende yedu manje payasvika pekutadza kupa zvizvarwa zvayo mapepa manyuwani inobva yatiisa mumatambudziko makuru sezviri kungotaura vateereri vose vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa zvakanaka vanhu vanenge vakuda kufamba nokuti ukabuda zvemumba unobva wasungwa wobudisa bepa wanipe bepa racho rakaexpire passport yakaexpire saka unenge watova illegal immigrant saka idambudziko guru iroro raida kuti tene hurumende yedu nokudzidzana kwainoita nenyika dzakaita sana South Africa nokuti kuno South Africa kune manhu vekuzimbabwe vakawanda vari kushandira muno vachiita mabasa akasiyana siyana deni yagona kuita chikumbiro especial request yaingaita zvayo kuhurumende yesouth africa ichitsanangura mamiriro azvakaita kuti isu hatichina mari kuno hatichagoni kugadzirira vanhu vamunavewo mapepa kana achinge aexpire kuda vainyora ingava tsamba kuti munhu unoenda kuembasi unopiwa tsamba inenge yakanyogwa kuembasi yotaura zvikonzero zvinga usungwa usahlukumezewa nemapurisa deva vaita at least a bridging argument nenyika dzatiri kuti dzigokwanisa kutibatawo zvakanaka nokutitambira vachiziva mamiriro azvakaita nokuti chatinogona kungoita kana passport yapera unogona kubuda musouth africa kana kubuda munyika yaunenge uri asi kuzodzoka hauchagoni saka ndo pane dambudziko ipapo munhu anowirwa nedambudziko anofigwa kumusha zvino oenda sei kana akangobuda chete
kuzoadzokeki
saka dene hurumende yanga yaita urongwa sekuisana kwainongoita nemidzimwe nyika dzayo musadhiki muno yetu vana vedu vane matambudziko akati
neakati
taikumbirawo kuti tiite bepa ratingaita kudai ngava emergency pepa kana hameno zvavanogona kutaura
vamambe ndofunga musati maenda ndiko kuti batei tingotora muteereri hallo hallo
yes lovane ntsongani kunapo kunjani foit hallo
makadi
tiripo makadii
takasimba mungadzora mbishana volume yeredio yenyu
tiripo makadii zenyu
hallo ndiani vari parunhara
hallo
munoitwani
mukutaura navachikwama kubotswana
vachikwama hanzi kuri sei kubotswana
hai kubotswana kuri raitikako
tipei pfungwa dzenyu vachikwama
mukoma jonga kana takatarisa nhau yemapasipoti inotirwadza mani nekuti hazvombozivi kuti izvo takangoapply mapasipoti asi kutombobuda kuti tizive kuti anobuda rini zviri kutirwadza mani
saka makaapply for new passport here kuti muda kurinyiwa yamuinayo
kurinyiwa saka kubva pachona ipapo kuda muna april nanhasi hakuna kana chatiri kumbonzwa tatonzwa mutaatotaurati pane vamwe vari kuti kwaitonzi 2020 saka atonati kuda kuti hapana chotakamirira zvika kuzonzi 2020
saka impassport yenyu inoexpire rini
yangu iri kutoexpire izvezvi gore richipera
gore richipera haiwa tinotarisira kuti since zviri kunzi zvakatengwa zvaakutarisirwa kusvika munyika muna august umu ndofunga zvichingosvika gore risati rapera munogona kunge marenyuwirwa tongonamata kudaro
kana tikave chokwadi tingazvitendi
izvozvo thank you so much
thank you
maita basa kips you can have a last word with Mr. Mambeu before he leaves
okay Mr. Mambeu you are still there
I'm here sir
right just to sum it up you know at the end of the day are you guys helping Zimbabweans in whatever they can do to stay in that country and work in that country without the necessary documents like passports
look that is a matter which is beyond our ability or our ambit we cannot be in a position and is reluctant to help the only person who is able to help in this scenario is the government of Zimbabwe, which should negotiate or we should speak to the South African government and say we are in a we are not in a position to issue passports to our citizens who are working and residing in our country. What can be done? What temporary stopgap measures can we put in order that those people continue with their normal lives, they continue to work, they continue to do their day-to-day businesses? As an organization, we are short of ability. We are short of capacity. Mm-hmm. There is nothing that we can do. It will be better if it were a matter of asylum seekers. But in terms of documentation that is issued by government, I would expect that the government must take a leading role in making sure that this problem is alleviated.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mambeu, for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We really appreciate your contributions.
Thank you and your listeners. Good night.
Thank you so much. And let's see who's in here on Facebook on VOS 27. We have Tafatwa Ninja, who says Fe, I'm in Namibia. Then Enoch Musara says Mawan.
Mm-hmm.
Then we've got Sku Umandlo Umandle. Utisalwa Ndube indaba yamapassport ibuhlungu okunye okumangalisayo. Ngiyafisa ukuxoxa kodwa kuphakathi kobusuku lapha eAustralia. So Sku is in Australia. She says she wants to talk with us, but is at night in Australia, so she can't right now. Then we've got T Tops is saying, can you call me right now, you guys, so that we can talk.
Mm-hmm. Kushona Facebook page yedu tinava Onias Nzua, Anzinawa Nzua, as warikufunga kuti varikutaurira vana vadiki here kuita va Progress Matonga vanyora namba dzavo tichaedza kuzovafonera. Mm-hmm. Vanzuwa vadzoka zvakare zvikanzi mabato mavira aya ari kutamba nesu ndofunga varikutaura mapato ezvematongerwo enyika.
Mm-hmm.
Kuita Courtney Mpemi koti hanzi vana veZimbabwe musatye hakuna zvakadaro. Vakaramba nemapasipoti avo tongozvipa mvume yekugara kunze pachedu. Hamene vanoda kushanda isu toita mabasa emaoko tiri safe. Kana yoda kuenda kumusha, anzika toda kuenda kumusha, toenda nekujite kana kwa mai Maria. Deni mkoma nzuwa waisa usilofoni yao, vakanyunyuta kuti muri kufonere ivanhu vanenge vasiri kuziva zviri kuitika. Hanzi, why are you calling the people that they don't even know what we are talking about? Aiwa mkoma nzuwa, chaita kuti tiwafonere vatumira namba dzavo. Kuno sekukumbira kwatiri kuita kuti vanoda kupinda muchirongwa tumirai namba dzenyu, saka iva tumirawo namba dzavo, saka tawafonera. Regai timuzwa kuti nemumwe muteereri pachirongwa. Hallo?
Hallo, vakuru vangu.
Ndiani avo?
Vagogode.
Vagogode. Vari pa South Africa vagogode.
Makadiko vakadini.
Aiwa ndiri mupenyu baba, chirongwa ndicho chitipe pfungwa dzenyu.
Haya mapasipoti yanoita vakomana.
Eh.
Asi pana ndichida kubvunza ndipo kuti pane vamwe vane mapasipoti. Aka expire. Asi mapasipoti aya ane mapenzi achipa chakagara. Handizi kuti vanhu ivavo havagoni here kuti hurumende vanhu ivavo vanenge vane mapasipoti asati apera havo chiraaexpire voenda kana kuembasi vanzi vadzoserwe musystem kana vadzoserwa musystem vokwanisa kudi kuchizoshandisa mapasipoti ano kuti hurumende haina mapepa.
Yes. Ipapo dai tatawana vatiri kuda kuedza kuti tibate vekuregistrar general's office pamwe chete nevekubazi rezvemukati menyika veHome Affairs tine vatiri kuedza kubata. Takakwanisa kuvabata, tanyora mubvunzo wenyu pasi tovabvunza izvozvo. Gibbs, Mr. Gogode is asking whether it's not possible for those with expiring passports but they still have pages for the government to renew. See if they can renew those passports.
Hello. Hello.
Yes.
Asi mapezi acho ndiri pakati ine permit saka zvinoreva kuti hurumende dzoita mapepa saka ini ndogara iri gari here asi ndine zvinhu zvangu zvakakwana hurumende ndiyashova mapepa.
Ya, inyaya inogona kutaurwa nezvayo isu hedu hatizonyatsogona kuti dyo pakukupindurai. Dai tatakwanisa kuwana tine vatiri kuedza kuti tipinze pachirongwa tivanzwe. Tinotenda zvikuru vagogode tichati kana tangovabata kumahofisi iwayo, Registrar General's Office neHome Affairs, tobva tangoisa mubvunzo wenyu taunyora pasi.
Maita zvakanaka vagofei.
Thank you so much. Gibbs, we have another caller.
Yes, lo baba lapha ke osecingweni. Notice ukuthi silobani. Unjani kona phecingweni mfowethu?
yabo baba kunjani ukhuluma no Dumtsane Mkhwanazi.
Mkhwanazi utheni?
Hayi esibe hayi baba indaba lesiphatha kabuhlungu thina esebenza singaphandle kwelizwe ngoba manje singaphelelwa ngama passport bethu abanye bayatshontshelwa ama passport bagcina bese luza umsebenzi ngokanjalo kanjalo. And then bengabuyela ekhaya balithola kuphi usizo lokusebenza futhi njengoba kumile kanje. Yena uPresident uthule kakhulu ngelutho ngakho bazithulele nje bazidlela imali kodwa imiphakathi iyahlupheka uyophepha kuphi kuyiphi indawo lapho ezophepha khona ezothola khona usizo uma kunjalo.
Wena yakho ipassport imenjani Mkhwanazi?
Ami yami isese right kodwa nami nokwesaba ukuthi yakhona ukubanjwa inkunzi lana eGoli la. Ngizokwenzani kusho ukuthi ngizophelelwa umsebenzi kuyamade ngekhaya ngizihlalela nje.
So abantu abaningi benzani nxa sokunje?
Akunzima ngoba ukhona omunye umngane wami naye otshontshela ipassport kunensuku ezimbili kathi sise kunzima yena sikwazi ukuthi uzoqala kuphi indaba yakhona yepassport ngoba engaze ekhaya umsebenzi uzomphelela and then umsebenzi uma umphelela baba inkinga eba khona asuye yedwa ozothwala nzima xa udosa abantu abangu-20 abangemva babo obasiza ekhaya abasalutholi usizo.
Kunzima mfowethu.
Akunzima mina into ekhona bembona ngami nawe umnani kwakho ngabe uyavusa ikhanda uma kuyikuthi kuyamehlula kashiya isikhundla ngoba ubukhosi ngamazolo into yonke iyathintitheka nje ekuhlalele nje kungene laba ababefuna uma bebona ukuthi ama-parties bayahlule kuruli iZimbabwe abaphume bonke abama-parties kudingwe nje umuntu oyedwa ongenabantu la eruli iZimbabwe ngibona kungcono kakhulu lokho. Ngoba thina kwamaphathi sesikhathele ngakho
manje inkinga ukuthi ungakhethwa ngabantu manje ungakhethwa ngabantu sokumele uphume ngokhetho futhi njalo nje kungani kunjalo mfowethu?
Hayi amboni ukuthi kusezosebenza lokhu ukuthi uphume ngokhetho ngoba bona vele abafuni ukuphuma embusweni sukela ngo-1980 esilokhu asihlupheka safunda sihlupheka siye esikolweni sithona sibalizile emgwaqweni sike isikhathi engamasotha kuze kube manje abantu bakithi lokhu abehlupheka sizophepha kephi thina?
Hayi
siyabonaukukhululeka kwakhona
siyabonga kkhulu ke Emkhwanazi ungathinela kusasa baba.
Hayi umbongile bona.
Yes, that is Mr. Dumtsane Mkhwanazi saying that, you know, one of his friends lost his passport and he believes that he's going to lose his job. And, you know, maybe he's supporting a lot of people
and you know
what is going to happen.
That is something that's...
Yeah.
We'll yes, call and the name of Mtereri. Hello?
Hello? Hello, Maradiko, Ashamalarba, 27.
Ndakasimba babandia now.
Mutorona wa Tom pa South Africa.
Vatembo.
Tom.
Tom. Mkoma Tom. Mwe munga zora mbisha na volume yenu kana kusunduru kwa pane redi.
Ora. Aka zora.
Aisati ya zorwa. Sunduru kwa ipa redi.
Ya zorwa.
Yes. Saka tipe ifungwa zinitinzwe.
Nawo yepassport inoti shungurudzei inini chitema chandanga ndinacho kungoti edu vanoremekedzwa vamunavo vaenda ndangandoda kubvunza panhau yematruck driver kuti zvandaraita inini ndinoita cross border chibuda musouth africa chiita kunamibia now passport yangu inoexpire 2027 asi haisisina mapeji nekudzindwa saka hazvigoni here kuti vataurewo kana kuti sadhaki here yatinotenderai nemarori aya kuti passport yangu inenge ichisikanwa munyika dzese dzandinopinda asi topiwa kana kabhuku hako kokudzinga.
Daita taita rombo rakanaka tine vatiri kuedza kuti bate vekwa registrar general's office vanga vambotivimbisa kuti vachange vainesu pachirongwa asi tiri kutadza kuti tichivabata iye zvino izvi pamwe chetova neveku home affairs
nokuti maonero angu inini situation yatinayo kuZimbabwe vakuru vatinavo pari zvino vanenge vasina hanya nourombo kutaura mashoko akadaro anenge akati but hanya chaio chaiyo nesu takauya kuno kuzopotera nekuzama kuraramisa vatakasiya kuZimbabwe hapanenge pasisina nekuti right iko zvino izvi inini kambani haiti kana local kana one yekutenderera musouth africa nemarori avo ukangorodha unozienda kunamibia kana kuangola pas passport and China and one is good in this and daddy. Munga under it, Motor Yaka Pagaluki in any Andina and the Kin passport. I'm not talking with Nanesu Zakakuan. And then your family Zara is no putting a ramasi.
Ndizvozvo ndanochida kungotaura kuti pamunofungidzira kuti dzimwe nguva hurumende haisi kuita hanya dzimwe nguva kuomawo kwakaita zvinhu kana kuwandirwa
manje havabvumi mukoma vanhu vachona kuti vaomerwa havabvumi manje ndodambudziko rineiti kuti vabvumewo vabude pachena vati ha zvinhu panapa zvationera ayo havabvumi
ya aiwa
mai koiyo embassy iyo embassy ikoko ava vanogona kunge vari kutotyawe nokuramba kutouya pachirongwa koiyo embassy ikoko havakwanisi here kuti pindurirawo nokuti ndevamweka vanhu ivavo zvino embassy ikoko kwamuri
ata hatisina kunge tavakumbira kuti vangouya izvozvi pachirongwa kuti tingofona vachibva vapinda pachirongwa nekuti hatine vatatambowirirana navo saka tatakangotarisirwa kuti vanga vambobvuma ivavo ndovatange tiinavo
Alright, asi tandinoziva kare ako zvaimboitwa chaizvozvo especially kumasadhari drivers kuti passport waienda uchiiskanisa asi vava nekabhuku kavakabhuku kaidhindiswa so saka meno kana pasina vangatipindura zvakaoma
tiri kunyora pasi mubvunzo yenyu tozonzwa zvakamira sei
ndatenda hangu
thank you so much Gibbs is saying his passport will expire in 2027.
Mm-hmm.
So he's also a truck driver and is facing the same issue like the other guy who said his passport is expiring, but he still has some pages. But in this instance now, his passport is still valid, but he does not have pages. So he was saying, is it not possible
to have a booklet, right?
A booklet layer, like a supplementary book where they would, if they scan your passport, then they check it's valid, and then they stamp in that supplementary book. So that's some of the questions we can ask our...
Yes, Zimbabweans are very innovative. I've seen them even baking some bread, you know, using some new method.
No, it's not new. That has been used.
I mean, in terms of commercializing it.
Okay.
Yeah, so very interesting.
But
you know the name of that bread. What is it called?
It's potai.
I'll tell you before the end of the show.
Okay.
So it's the caller.
But before you break the caller,
somebody
said some Zimbabweans, some sections are castigating these wood-fired bakeries.
But they
clamor for wood-fired pizza.
Uh-huh.
So what's the difference?
So that bread is called smodo.
Smodo.
Yeah.
It's not chimodo.
Because you smoke it and then and you
mold it.
Mold it. It's a lot of this. So we're going to call it.
Hello? Hello?
Yeah, Mlaleli, kunjani kungani kona?
Yeah, Linjan.
Hello, Baba. Can you hear us? I think we've got a problem there.
Yes.
And for those people who have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport challenges in Zimbabwe. According to information that we have, it shows that the government may have this special paper that is used for printing passports in mid-August. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number,
0012-619-2077.
He says, I'm watching you guys from Mozambique. Noped is following us right now. He says, I'm a new follower on this page. Marshall Zinguzire says, hello guys, Linjani. Siapila ke Zinguzire kona hapo. Slovani kona po kecho.
Dizozo, tinamkoma onia sinzua, avaru kunyura zakanyanya. Wata wapinda mchurongwa, saka antisikuzua uti namba yao iri kutadza kuitere. Nukuti va no connecta ma namba, sivaru kuyedza ma producer iri kutuange wachua connecta mkoma onia sinzua. Anze, doa nani chitaura wambufu, nza utse muru kufundi rawa na wasinga siwe pachurongwa. Asi, tinotenda muzinda. Anzi chitipa zvenyu namba dzenyu imi washamarari tifone isu namba dzedu ndidzodzo 001 0826192077.
Yes, lo muntu lapha ecingweni. Can you hear us, Baba? How are you? Hello, caller. Kunjani caller kolapha ecingweni? Kungani imtshina yethu sibanjwe izinto. Ngibona ngazani sibiliswa ngani sokunzima lapha. Sizathi ukuthi sibazame ukuthi sibone singakwenza. Caller, uyangizwa ecingweni? Hayi, kungazani kakho. Sibone ke uLemon eDebele Ndlovu uthi ngilibukela bafowethu. Kuzobuya lo bokutso kwadi uthi ngikhona la mestikini khonapha. Martin Frank Samamo uthi salibonani, ngicela lingifonele ngosidinga inomboro yakhe ke kwele South Africa. UPamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni. Ye, Pamela Khumalo, kunjani lapho khona? Thina ngapha siyaphila. Kuzobuya ke lo Tim Mhlabangana uthi amajono bakithi. Ye, utshona njani mfowethu? uSteven Mpofu uthi lami ngibingelela ngiseDurban, nguSteven igama lami. Kuzobuya ke uTim njalo uthi ngise Newcastle upon Tyne and Wear. Kuzobuya ke uDingani Masuku uthi ya kunzima selibonana bafowethu basakazi khona ngapho, kunjani ngeDingani? So ke singazi besidinge ubaba uLivet Sibanda ukhona ngale kule Botswana ule nkinga enkalakada. ULivet uthi wadinga ipassport yakhe ngoDisemba lamhlanje kalayo. Sebe bamdeporta wabuyela eZimbabwe, waphinde wabuyela futhi ngoba uthi eZimbabwe ngalo ezakwenzani. So uyakha izindlu, ulama projects amakhulu kakhulu
kona
ngalo kule Botswana. Ya, kunjalo. So ke ama projects akhe sibili makhulu kodwa uthi kathesi kasenelisi ukuthi asebenze ngenxa yepassport. Kanya is a big problem.
Ndizvozvo.
Yeah.
Kungochete mutemo wangu webasa undivhumidzwe ndikufunzwe iwe kuti yako yakaita sei passport asi.
No, yai. Yeah.
Handivhumidzwa hangu.
I won't comment.
I know. Ndizvozvo.
Yeah, so
dambudziko iri Gibbs riri kubata vanhu vakawanda. Havasi vari kunze chete. Kana vari muZimbabwe vatinotaura nawo vari kuita matambudziko. Kune vana vechikoro vanenge vawana kana mascholarship yekuti vaende kunodzidza kunze kwenyika. Havakwanise kubuda munyika nekuti vanenge vasina passport. Saka mumwe munhu unonzi uri kurwara, handizoziva hangu kuti kana waurwere wakasvika pakadii kuti uzive uchikwanisa kuitirwa emergency passport. Asi vamwe vatiri kutaura navo vari kuti vane hama dzinenge dzisingangwe zvakanaka, vachida kuedza kubuda nadzo kuti dzinorapwa kunze kwenyika. Vari kukundikana nekuti hama idzi dzinenge dzisina mapassport kuti vadzitorere mapassport zvinonetsa. Ndisingazoziva kuti pane utenda hwekuti hurumende ingakuti here tokuitira emergency passport yacho kana pachine mapepa. Asi kana pasina mapepa, zvinotoreva kuti hakuna kwaunokwanisa kuenda. Saka idambudziko riri kubata vari munyika nevari kunze kwenyika. Manzi mwana atsva dumbu, amai vatsva kumusana.
Kunjalo ke mfowethu, siyabona vantu vanenge vati avanye vakakhulesikumelavo vati wangcamti kulungisa ingwalo leziyani kuti njengoba ipassport ingaexpayanga kodwa sokuexpayeke amapages kuti asekho. So sokungcono bedinga amabooklet. Nxa bedlula ibhoda kudinda ibooklet ngapha ipassport iyabe right. So ke khonapho ongani kungahlupha nxa ule ngwalo ezinye ezi zvimchikatika uyabona
ukarasa kabhuku ikako
zvokuhlupa vai kube yokuchayiswa yabo ngoba nxa uhamba endaweni ezijabo eSouth Africa kuhamba eAngola uyahlangana labanye sivile kuti abantu abangamasela
njalo nokuti passport inenge yakanaka kuti kanda yakarasika wadhinda. Visa rako rinenge riri imomo rakadhindirwa
kunjalo
zvinokana kari kabhuku aka dzimwe nguva kanenge kangori nezita pakavha mukati mumapeji ari kungozodhindwa
kuti
munhu anonhongawo tongoita kake kuti ndinda kapinda munhu
kubo netolizulu kwanaiwa
kwanaiwa kwanaiwa
exercise book harapera.
Hai dambudziko. Handizoseka nhamo serugare.
Yee, kunzima futi.
Regaiti mwe kuti pane mumwe ari muteereri pachirongwa chedu. Hello.
Yes, okay,
regaiti mwe kuona kuti vamwe vari kuti tibotarisa pashona panapa tina mukoma Kotini Mpemi vadzoka hanzi Botswana mainyanya chimbouyai kuJohannesburg. Ndozvatiri kuedza kuita, handizivi kuti chii chiri kuitika manhamba. Haizvi kutonyarira kwatakaita kuti tiri kumirira kuti tikwanise kukufonerai titaure nemi. Asi ndofunga pari kuita dambudziko kuSouth Africa ikoko, maconnections anenge ari kuti netsei. Zvimwe chete namukoma Onias vari kuti call me. Naiwo mukoma mukoma tinotenda nhamba dzenyu tadzitora. Tina Elizabeth Gwangwaro vari kuti vapindawo pano vachitambirwa namukoma Silvanos Muzorodzi. Ndo vanhu vatiinawo pano tinotarisira kuti tichange tichikwanisa kuvabata parunhare Gibbs.
Yes, we've got Kudam Sere who says this government is very cruel. People are losing jobs and they don't seem to care. At least Mr. Dubai Wamdedi was proactive and allowed people to pay in Forex. We need to be documented. Why can't they charge in Forex? So, charge us in Forex and we are going to have our passports. Yeah. Then Bright Madaya says, good afternoon, Mr. Chonga and Mr. Dube. Thank you, Studio 7, for highlighting some of these things. So he goes on to say, Chonga, in Studio 7, we thank you so much.
Mm.
Then what Tine Rutungo, who says, hello, how are you people there? And then Ronaldo, again, is saying, can you call us, guys? We're waiting for a call. Juliet Chekenya says, yeah, I'm waiting for your call. I'm still holding on here. I've fully charged my phone, and I'm waiting only for your call.
Mm-hmm.
Uh-huh. Then Matthew says, Pakaipa, you guys, we are really in trouble, you know, especially when we don't have our passports. Then we've got Tops who says, I'm still waiting for your call, you guys, so let's maybe we're going to call them shortly.
That's true.
Yes.
Guys, we're going to chikomba ila manamba, chipa kune rikupansa kuti wanga washibatsira.
Yeah, kunjalo. Then we're going to call them now. Kuti mtawazo mwote mtembo lo chonga linjani kuna ngapo. So, Nkosti is saying hi, Chonga.
Mm-hmm.
So, I think Chonga is saying, yeah, kunja nkola hapa for it.
Inyapila,
so, yeah, uti apila. Mtu wa mza, uchongu ya kulumisi njevele sivili. Uwea ngezula. Uzo, uwea umsunduzu wa njovu, uti lichona njana for it. Nilibugele kuna manji. So, zulukukanda bangali sibugele, kumbe lise ndaona sicheneo. Lise chene ukuti into za mpasport lezi kuhamba kanjani. Sia kumbula ke stokelo baba, uilivet, spanda, ose Botswana. Ututwene nzima sivili. Sasa mwuzi kufoni lapo kona kuna hapo baba livet. Umekishu kutifoni yako ya vulega. So kesi nga zichonga kume sutola banyo kuna hapo.
Ya netu wana kutituna wana wekuta ura na wei. Kukuti ye june chofunga tamu zikura turuguita ndere nare. Rega iti gonzo kwa kutipane wa mwere wariparu nare. Alo.
Ye. Alo kula mwuzi tuwani.
Tina.
Ye sasa lo baba ke ulivet spanda. La bekungwa nokona ngale ke go le Botswana. E baba Spanda o ga o tshona jana?
Ah ntshonile Mr. Kitch.
Ya se ya bona kuruke akusitheleke ngo dubo lwakho o le passport kona.
Hey, u tlo re le passport ba banjana. A teng go tshele e mini la fana. Hey. Nga apply e passport ngo mo December ka ngile go tla ni.
Mhm.
Maybe nga ba e sebenza nge free manje hey go ehlule.
Mhm.
E passport iyalela kona ngale.
So singathi wena ngokuya kwesikhathi waqase ukufaka nini i-application yakho yokurenewa. Njalo bathi nxa khuluma lapho.
Ah mamba fonela bathi basa ama passport apply ngo December ka tsavaka bilawo. Into zabathola njela yona. La kuthangile ngafonela sitele bekhuluma ngento yodwa.
Bathi yini small kona?
Ai, angaba busu kuti problem yini kubona vakhuluma nje kuti no sisalindela ama passport kakabuye kakasikabi lawo.
Mm. So wena ke isimo okiso khona manje pho bakuvumela ukuthi usebenze?
Ah, ukusebenza sibili abavumi ukuthi sisebenze ngoba sisebenza nje saloku kusijontela nje oku. Bathi masithola siyabanjwa sibili deportwa into ke siphila ngayo siphila ngokuwosha sidiportwa siwosha sidiportwa siphenduke.
So ngizwa kuthiwa basanda ukuwenza khonokho kuwe kubuhlungu kanganani nxa bekwenza into enjalo wenomelela ipassport yakho?
Yeyi kubuhlungu ba kubuhlungu sibili kakhulu. Mawubotsha ukwazi ukuthi azangu-apply kumbe azangube le passport kungcono ngoba uyakufika no ngizathola imali nge-apply passport. But makuyikuthi sewa-apply njalo saloku vele mina nga-apply ngithembe ukuthi maybe izathatha inale 3 months. Manje 3 months seyadlula le 6 months sezadlula asakwazi ukuthi sile kungabe i-problem engaphinde plus amapholisa these days akelenile.
Singathi
ke yahlasela sibi.
Wabhatala malini ukuthi uthole ipassport yakho enja?
Ngabhatala $53.
Mhm. Kwakuyi US dollars, eh?
Ah, $63
So singathi ke wena siyakwazi ukuthi ungumuntu owakha izindlu. Njengomuntu owakha izindlu ke kuthiwa lisenzima njani ukuthi ugcine usenza konke ke inhlelo zakho zokwakha izindlu. Usakhona baba Spanda? Yeah, kwenye ngazani ucingo luka baba Oliver Spanda. So luwile kodwa ke you was trying to explain like what I said initially that is facing challenges in getting his passport. He actually applied in December last year, so he's still struggling to get his passport. He says he phones regularly, you know, but they're telling him, you know, to wait.
Wait.
And then he has been waiting. He started by waiting for 3 months, mm-hmm. and he said thereafter he has waited for, you know, more than the designated time.
Mm-hmm.
So he says the situation is bad.
And he's in Botswana.
Yes.
And I heard that the Botswana police, they're
all over.
Their readings foreigners without
passports.
That's
right. And he was deported recently. He was deported and he came back.
Mm-hmm.
So he says there's nothing I can do in Zim. Yeah.
Mm-hmm. So call him Terry. Hello.
Hello, Baba. Munotambairi.
Ndakasimbandia now.
Ndiwa Mangezi, Ruben Mangezi, ndo gari ku Daisy hiri kuChipinge.
Mangezi.
Mangezi ya.
Chipinge from Chipinge. Thank you so much. Maita basa mapinda mushurongwa nhari dzinenge dziri kuti netsei. Totarisira kuti muchakwanisa kuti muchikurukura nesu. Tipei pfungwa dzenyu.
Ndinoda kuparisa hama dzangu dziri kuDaisy hiri ikoko mukoma wangu anoita time out Mangezi, Rodeo Mangezi. And ndine mwana wangu kuti akapula ite passport yake unoda kuve ikoko ku America. Saka risati rabuda 6 October 2017. Saka ndizvi zvakamira sei ipopo apo.
Muri kumboenda here muchicheka nokuti dza 2017 inoda ingwe yakabuda baba kare kare.
Akambomunyorere message yekuti yayo obvaze kuti tichazokunyorera kuti saka ndichazivi zvemene nekuti mwana wangu ndikuda kuti auye ikoko kuAmerica uko.
Aiwa ngavadzokere futi vanotarisa nokuti dza 2017 mapassport anofananga akabuda kare kare.
Naiza.
Yes, mwana komana musikana.
Musikana, ini ndiri kuPitori South Africa kunoku.
Ah, okay. Aiwa itai kuti muzvare vaende vanocheka vanokwanisa kupiwa.
Kana kuti ndikavaponera zvinoita futi ka.
Ndofunga zvinoita iya.
Vakomana uyu. Ndaido kuparisa mukoma wangu tanoti Daimosi Mangezi nehama dzake dziri nemunyina wangu anoitwa Rodeo Mangezi ikoko kuChipinge ikoko.
Ku New Jersey. Inonzi chiku Days.
Daisy Hill. DAZZY.
Okay.
HILL.
Okay.
Kuna namune riri kwa skuru uko.
Daisy Hill. Aiwa maita basa.
Ndatenda hangu nebachoko yenyu kuri kutaurira pa 7 apo.
Thank you so much. Tichitenda vano kuti teera kwamunoita muchirongwa.
Chirongwa chito chifarire zvakashata nokuti chichitaurire zvekunyepa.
Ndizvozvo. Thank you so much.
Mukadzi wangu anoita Darisi Chikukwa nemwana wangu anoita Winnet Mangezi.
Dada rautobvunza kuti Mangezi vakuenda vasina kuoneka mai asi havako here kumba uko.
Ndofanira kuti zvifunga nekuti ndinoende kanyi pagore kamwe chete ndikabve January ndodzoka December futi.
Vamangezi vada kurohana mai kuti ungakwaisa vakoma wako nevadiki navo chikanganwa ini ndiri kubikira nekukuachira vana hembe.
Mai wei ndikuchengete musha wangu baba.
Ndikuchengeta musha musipo musiri muri kuSouth Africa kumarimuka.
My God, ndiri mutipo wangu ndizviwayo.
Aiwa tinotenda zviwayo.
Thank you so much.
That's Mr. Mangezi.
Okay,
he comes from Daisy Hill in Chipinge, but he's calling from South Africa. Mm-hmm. He says that his daughter applied for a new passport in 2017,
mm-hmm.
and she later received a text message
informing
her that the passport was ready.
Uh-huh.
She went to collect it, but it was not there. She was told to return later.
Mm-hmm.
And up to now, She has not yet managed to collect the passport.
He's a high energy guy there.
Oh yeah, he's happy. Yeah. He greeted all his kinsmen.
And he forgot his wife.
He forgot his wife.
Yeah. Because he says he goes.
But no,
he goes once a year.
He saved the best for the last
year. Yeah, I think so.
Yeah.
And people like Chonga, when you live in Johannesburg,
yes,
for 3 months.
For 3 months.
When you go back home, I'm told to be wearing a tie.
Yes.
And then you say Maradatoka.
Mujubek.
Maradatoka.
Yes. Hello, don't forget to
know. Yeah, I think we're going to call her there.
Yes. Hello.
Hello.
I'm going to throw up in you there now.
Marare.
But for you, and it's the ultimate monogon, I don't want to find me, which I'm going to ask you.
Yeah, this is why.
Yeah, but the Kuno, and it's not what you're doing, and it's not No, the line, the connection is poor. Guy, we are calling you back.
Yeah, what is same thing? Excellent. This morning, I'm going Facebook. I'm going to put this on VOA Studio 7, VOA Shona, VOA in the Valley. I'm going to put Twitter on VOA in the Valley, because I'm going to Studio 7. So, this is the Columbus Sponti Siang Api. So, I'm going to put Tuli Masoga, Uti Namingo, and I'm going to put Tube and Kulheni. Stephen Mpofu lapho yabhala Stephen uthi ngiyaxolisa njalo bengicela ukuba kwazi ukuthi leyo nto ababesinikeza yona ukuthiwa ngama ETD yaphelela ngapi ngoba uhulumende kala mali phela ukwenza ama passport kasenzele khona lokho please siyacela kakhulu so this guy is saying you know Stephen Mpofu he's saying there were emergency travel documents that were issued by the government long back what has happened to that so if the government doesn't have money They must give them this kind of a thing.
Okay.
So but, it used to happen,
But
right?
the problem is, will they be accepted in all these other countries?
So maybe they have to talk, you know, with some diplomats and other people, and maybe crack the nut. Maybe they can,
yeah.
This could be the breaking point, I mean, the entry point of rectifying this issue.
Yeah, the temporary travel documents.
Then, what Nkululeko uyakukhuluma lapha. Uthi nabasakazi sesaba zimpala. Sesakukhohlwa ngalokho kwama passport. So Nkululeko Nkosi is saying, you know, we've forgotten about these passport issues because we are doing our own thing. we are not worried about this.
Yes.
He's saying he's living like an impala, you know? Yeah.
Oh, okay, in the wild.
Oh, just in the wild, do whatever he wants.
Yes.
So we've got a call. Yeah.
Hello, Tinem Tereri. Hello, dear now.
Hello.
Hello, Ndiani.
Ndiani. Ah, you are from Zimbabwe, no more.
Yeah, from Zimbabwe. Ani zita kawe.
Ah, zita lipo jaro, but amini naro.
All right, atine naro, but atine cheguita ne mashoko akata kuranga tipe tizwe.
Yeah, mashoko dwa lipo jaro. Ndiani nganya ema passporti. Mnaona problem yote ingeta mnunga ndiye kuti vanhu vacho chaivo chaivo hurumende haigoni kuti taurire chokwadi chaicho chaicho chiripo
yes
zvino mid August tinosvike tinopfuura August yekusina chamboitika
yes
luki kuno kuti newana Niwa sukuru, vari South Africa, vari kutoshupika izvezvi. Havana chokubata izvezvi vari kudipotwa. Tozodini, touya vanouya kuno kuzobate chii.
Yeah.
Andimaona problem yaidina iyoyo.
I know.
Saka, you are trying to help us, munoita chaizvo kutibatsira kuti kuitindwe zviri kuitika nekuti munomuisa zvatina zvatinombeudza zviri kuitika. Teitoda kunzwe zviri kuitika nyika munomuka totovhura Studio 7 iwi. Munoma hatina zvatinonzwa isusu. Izvo zvokuti hanzi mapepa, ninge mapasipoti hakuna, hatimbozvinzwi munoma, hatitozvizivi. Zvinotozikana nemunhu unonga oda kutore pasipoti iyoyo. Kana kuti ava matambudziko akadero. Saka mid-August yavanerewo haikungotaura kwekutaurira vanhu chete kuti vati hori haiti mid-August. So mid-August zvatopera havachatauri nezvazvo zvapera.
Ya tiri kupanzwa tatichiti aiwa tombovapa benefit of the doubt. Thank you so much. Maita basa wa mutetwa.
Thank you very much.
Morara zvakanaka. Gibbs, that's caller, Mr. Mutetwa from Harare. He says the problem with the government is that it does not tell the truth. He thinks that August will come and go without anything, and people forget. By August, there will be many things to talk about, and they will forget about this other issue.
Yeah.
Yes.
So if what the
what happened to miss this one? I was still
no,
having
that's oh, he dropped.
Oh, okay.
Yeah. So if what was this way, Koko Moyosiziva? He's saying I'm watching you guys and thank you for this program. It's quite informative. Then what Kanyamoto is saying, this issue has been there for years. So you know these guys are just trying to cheat us. Then of what Perai. Says yes, they must charge in US dollars so that maybe they can, you know, get a bit of forex and do things right. So do you have any
personal mukoma tinotenda muzinda anzi ndine urombo dzokurai zvakare number dzenyu vada kutumira number dzavo 0012026192077 ndo number dzedu mukangofona idzodzo 0012026192077 tinokubatai tine mutereri allo Hey, alo, ndiani alo?
Hey, ndii Zunza.
Oh, mkoma oni ya mazopinda mshirongwa kani?
Hey, Zunza.
Hey, mkoma ndi oni ya Zunza kani?
Ndi Nomeni.
Nomeni Zunza.
Hey, alume Nzara, kuno kukumusha tatambura.
Nzara.
Nzara.
Nika ya ita Nzara. Yes. Chikuru chamuri kunyanyo chema.
Chikafu jajo kucha gato nyanyo.
Chiri kushaikwa erika wa chiri kudura.
Chiri kutodura ni kushaikwa. Tuo siripo.
Atumu storo chine chirimu. Yeah.
Na ya acho mari wana apana.
Hakuna mari.
Hakuna mari.
Saka zvonziwi nai mukoma dambudziko iringa gadziswa sei?
Handizive vakomana kuti tinoita shi.
Hello, foni yawe iri kumboita ichidzima.
Hello?
Foni yenyu inga yamboita ichidropa.
Ora iti, ndati kunosvika sizeni inotevera hatizivi kuti panenge zvakamira sei.
Tinombonzwa masangano anobatsira achinzi kukwanisa kubatsira nemumaguta nemumadhorobha zvakamira sei iye zvino?
Hakuna kana nyaya.
Hakuna.
Eh.
Ya, pakaoma. Saka inzara iyi iri kunyanyobata kumusha kana mutaundi?
Kumataundi nekumusha zvese.
Zvangofanana.
Zvangofanana bhozi mari chaicho kuti unoiwana hapana.
Ya. Aiwa tinotenda zvikuru kunya ema passport munoiona sei?
Ndiri pa hasha do hasha chete yakatonyanyisa iyo.
Imi muna mune passport yenyu here?
Yakatoexpire iyoyo yakatoexpire gore rapera here saka kuti tinogadzirisa imwe hapana.
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 Aiwa tinotenda zvikuru ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa sekuimbiswa kuri kuitwa nehurumende iri kuimbisa kuti zvinhu zviri kugadziriswa.
Aiwa tinofara nekukuteererai pastudio uri kuti chirongwa chenyu chinoita kuti tinge tinotarisa zviri kuitika munyika.
Aiwa tinotenda, thank you so much mukoma Onias. Thank you. Gibbs, mukoma Onias says people are suffering, they are struggling to get food. Both in the cities and in rural areas. That's the main issue.
So things are not well in Zim, right?
Yeah.
I think our time is about to expire. You know, there's no extra time here.
Yeah, there's no extra time.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening. Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Livet Spanda, the Zimbabwean living in Botswana. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Till we meet again next time. Bye-bye.
Neni zvionga kande miri mchitenda vose vakwanisa kupinda muchirongwa nemi musina kwanisa kupinda muchirongwa rambai mutsigira tinotenda morava zvakanaka.